Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 21 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzimbe, asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission Imperacy varibhumire kuti ndoboka riri pabumbiro remutemo rinoo rakagadzirwa kuti tibasa rodo kuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yeguku rahundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe nhasi kuitira kuti vakurukure pamwe nekubuda nezvisungo panyaya yeguku rahundi. Madzishe aya aungana pasi pesangano reNational Council of Chiefs. Nyaya hombe yataurwa nezvayo ndiye kuviga patsva vanhu vakafa munguva yeguku rahundi, uye madzishe ekumateberland anonzi apiwa mvumo yekuviga patsva vanhu vakafira mumatunhu avo. Mashoko atiri kutambira anoti nyaya yekuripa vanhu vakafa muguku rahundi haina kutaurwa nezvayo. Kunyange hazvo pabuda mashoko ekuti vamwe vanhu vanogona kubatsirwa, Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwe maonero avo.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe, asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission Imperacy varibhumire kuti ndoboka riri pabumbiro remutemo rinoo rakagadzirwa kuti tibasa rodo kuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Tiri kunzwa kunzi izvo madzishe anenge awirirana navaMnangagwa panyaya yekuti vanhu vange vachivigwa patsva. Munotora sei danho iri?
Kosha kuvanhu nemafunge nekuzvarwa kwedu sevanhu vatema. Saka inyaya yakakosha nekuti vanhu vanga vachitambidzwa kuviga vanhu kunyika dzavo kwavanogara ikoko vanhu vava vakashayika. Takaona pakawanda paibiwa matombstone vanhu vanotambidzwa kuungana zvagara zvichiitika. Saka tinoti icho chitinhanho chakanaka chekuti vanhu vanzi vakwanise kudi kuviga, asi patinoti panoda kuti pazoitwa chakakosha ndechekuti pave nechokwadi inonzi truth telling. Kuvika hakuzi nakuzi kuchete kunda kuitwa. Tutanga tazira kuti vanhu vakafanei vakaurayiwa nani, chii chakaitika, vakaurayirwe chii, chii hatingadi kuti tisazvidzokorere futi mune ramangwana. Mhuri dzavo dziri kupi, dziri kudyei, munharaunda mavo mune development yakaitika here isina kuitwa nenyaya yekuti vanhu vanga vari panguva yekupokana vanhu vachiurayiwa nehurumende, uye kuti zvisazorambe zvichiitika zvekare munyika medu ngapagadzirwe nyaya yemainstitutions. Kuti mainstreams asave anenge achiraniwa nemauto, kuti mainstreams ave ari independent, kuti asave nemapati anenge akarerekera, kuti mainstreams ave ari strong, vanhu vavimbi nemainstitutions. So nyaya yeshoma yakanaka, chokwadi chakanaka. Vanhu ngava vachitya vachiremekedza bumbiro remutemo wavo.
Tiri kuona kuti vaMnangagwa vava nenguva vachigara vachisangana vachitaura nenyaya yeguku rahundi. Semaonero enyu zvinoreve izvi?
VaMnangagwa vanga vari pakati penyaya yeguku rahundi. pakati kakukula unduwanga wari minister of defense anithi saka antifungu kutivu majezwa uvoka wakatanga kusana na nevanu wananga sutambile nekuta wanawashinji waneku wachika kutaura wakaitika saka nukudaru kusatana nye NPRC wamnanga kwa waeza waenda pandirimwe danu kudarika president mkabe kuti waeza kutanga kutaura asi chinodiwa nche kuti mkawasi nyayi inyasu yitukwa ni NPRC wape NPRC masimba ni imari yukutite basa yedaka saka chena jisawe nyazi kutaka mafuzi asiwe nyaya kukazisa nekuti kune wanu wakafa kune muri zakashaya kune muri zakashaya wanuritira uye Zimbabwe hizo zubarishu yaka kutemu wanepakati nekuti wanuta ura jindemiri na wanuta ura chishona ni nyaya kukura hundi saka nyaya yunifana ukazisa wanzo mene kute kuti wanangusanga na sewa jita au politics politics saka nagasilewa waendisa nyaya kuumba nikambiri tirofu wa shunga budri bache
mukuru we Heal Zimbabwe Trust wa Rashid Mahia vachitaura vari parunare vari muHarare. Vanhu vakawanda vava kuona zviri nani kuenda kudombaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munzvimbo dzinobhadhariswa mari sezvo vasiri kubatsirwa munzvimbo dzinobaiwa vanhu nhomba pasina muripo. Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo.
Mumwe mugari womumusha werujeko vanoleji matumba vati vakandobaiwa nhomba kuchipatara chiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomirira mumutsetse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva.
Ini ndakatozondovhaksinetwa kumaprivate clinic shure mekunge ndaita masvondo maviri nda kundobayiwa kuclinic yekanzuro kurujeko asi ndandisingakwanisi kuti ndiaccesse mushonga nonhau kuti vanhu vanga vakawandisa uye vanobaya vanhu 50 pazuva.
Vamatumba vati kuzvipatara zviri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadhariswa mari inosvika madhora maviri kuamerica iyo yakatarwa nehurumende. Mumwe mugari wajohanisiwani avo vati vakabayiwa muchipatara chakazvimiririra vati kunyange icho vachibhadhariswa mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba ukamirira kubayiwa.
Kuzvipatara zvehurumende kune dambudziko rokuti ndezvamahara saka chinhu chamahara unofanirwa kuti uchishandira somunhu uri kushandira mahara nokuti havai kushandiri nenguva yaunoda. Vanhu vacho vakawandisa ivo vanhu vacho vanobaya vacho vanoti vavashoma zvototi dei zvaibvira vatowedzera mainpower yavo.
Mutauriri weZimbabwe National Family Planning Council mumasvingo vaebet chikosi vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobayirwa misangano ravo senzira yekutisa mitsetse kuzvipatara zvehurumende.
Vanhu vari kuuya neuwandu hwavo nekuti kwedu hakuna makiyu akawanda tiri kubaya vanhu vakati wandai pazuva kubetsera hurumende kuti tishuve kuzovesera vadzivirirwa kukudziwa mutengo iyi.
Chimwe chipatara chakazvimirira cheSimas chiri kubayawo vanhu mumasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical aid. Mumwe mushandi ataura nestudio 7 paSimas aramba kudomwa zita rake nekuti haabvumidzwi kutaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingambobhadhariswi. Murizi wemakurira private hospital Dr. Phineas Makurira vati zvipatara zvakazvimirira zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza uwandu vanhu vanobaya nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubaya vanhu nhomba svondo rinouya.
Hurumende yakazotibvumidza kuti isu vemumaprivate tiite basa irori so we expect kuti tinotanga vhiki rinouya.
Mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vati hurumende inotenda nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvipatara zvakazvimiririra uye inokudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza uwandu kuzvipatara zvehurumende.
Tikainkludha mafarmacies tikaincludhawo mamwe maprivate players kune maprivate clinics maprivate hospitals akapindawo muchirongwa icho chichi kucomplimenta government effort. Tiri kuona riri danho rakanaka iroro iro nenyaya yekuti vanhu vaakuda kubayiwa nhomba wawandisa macenders.
Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda. Nezuro vanhu 22 vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvasita uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvina ne 4220. Vanhu 356 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana ne 22 122,288. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave 2,291,290,279.
mabai wanomba yepiri wawe milioni mwechete neziuru mazana mana ne makumi maviri nezino mwe ne mazana makumi mashanu ne wapumbamwe 1,427,150 hurumende ine urongo wakubaya vanhu mamilioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19 ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato kana kuti party agents pamwe nevanoongorora sarudzo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekudzoka kubva kunoongorora sarudzo dzekuZambia, mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosibunu vati kuchengetedzwa kwemavhoti kwagara kuchiitwa nevemapato pamwe nemasangano anoongorora sarudzo akaita seravo. Asi vaBobosibunu vati musiyano wavepo pari zvino ndewekuti kurudziro iripo ndeyekuti munhu wese anenge avhota amirire kuverengwa kwemavhoti.
Ndofunga chatiri kunzwa kazhinji chichitaurwa muchirungu vanhu vachiti defend your vote, stay defend your vote all the time. Inyaya yakangofanana nenyaya yatagara tinongoita makore ese. Asi kurudziro iripo panguva ino ndeyekuti munhu wese ngaamirire aone kuti zviri kufamba sei, basa racho rafamba zvakanaka here.
VaBobosibunu vati kuvimba nekutarisirwa vhoti nevanoongorora sarudzo vakamirira mapato ezvematongerwo enyika zvinonetsa nekuti dzimwe nguva vanenge vasiri panzvimbo dzekuvhotera dzose. VaBobosibunu vati chakakosha kutora umbo hwezvabuda musarudzo panzvimbo panenge pavhotera munhu.
Nekuti dzimweni dzenguva vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vasina vamiririri vavo panzvimbo idzodzo. Asi muridzi wevhoti ndiwe mapato ezvematongerwo enyika, vanhu varida kungosarudzwa. Sakureva kuti zvave kwatiri isusu sevagari vemunyika kuti tichengetedze vhoti yedu igone kuzoverengwa iri yose zvayabva iri patavhotera kana kuti pandavhotera panguva yandinenge ndavhota.
Sachigaro sangano rinongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo nzira dzekuchengetedza vhoti dzinogona kuitwa nevanhu zvavo vanenge vavhota vanofanirwa kuona kuti zvabuda panzvimbo yavavhotera ndizvo here zvaendeswa kumusoro kucommand center.
Ordinary people vanenge vane mainterest yekuona kuti vhoti yakasvika papi, yakaona kusvika papi. Ndo vhoti mavhoti averengwa papolling station
mutauro weMDCT vautines dhuve vati bato ravo rine urongwa hwekushandisa nhengo dzaro dzinogara munzvimbo dzinenge dzichivhoterwa kuchengetedza mavhoti.
Saka isusu sebato tiri kutarisira kuti kana takuenda kumaelections tichambenge tine strategy inoti iyo maelection agent edu achabatisana nevanhu kana kuti nhengo dzepati yedu, but vachigonawo kuti vataurirane nevamwe vanenge vari munharaunda iyoyo iri kuitwa maelections.
Mutauriri weZimbabwe Election Commission vakwawani moyo vanoti kuchengetedza vhoti pamutemo munyika kunoitwa nevanenge vabvumirwa nebazi ravo kwete munhu wese, sezvo paine mutemo wekuti munhu akavhota anoenda kure kunosvika mamita mazana matatu kubva panenge pachivhoterwa. Vamoyo vanoti vanhu vari kutaura nezvekuchengetedzwa kwevhoti vanhu vari kuda kukonzera mhirizhonga pasarudzo.
Hazvibvumirwe nemutemo muZimbabwe nekuti kana wavhota unofanirwa kuenda mamita 300 kubva pari kuvhoterwa. Zvazvinoreva ndezvekuti kana wavhota unofanirwa kubva waenda.
Asi vaMakone vati hapana chinotadzisa kuti munhu avhota adzoke panenge pave kuverengwa mavhoti.
100 meters ino apply 100 meters zviya zvine zvekuti izvo haufaniri kukambeka wapinda polling station. Asi hapana chinokurambidza kuti ungori pedyo polling station kana kuti udzoke patime chinoverengwa zvabuda musarudzo izvozvo.
Nyaya yekuchengetedza vhoti iyi yamutsiridzwa nekuda kwesarudzo dzakaitwa kuZambia yakonzeresa mutauro munyika vakawanda vachiti ndizvo chete zvinoita kuti sarudzo dzisabirwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 16 vakaurayiwa nezuro mukurwiswa kwakaitika kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweNiger. Dunhu iri riri kurwiswa nechikwata chinopfurukidza mwero chiri chechitendero chechiIslam. Varume vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani vakapfura vanhu vainamata mumusha weTeim mudunhu reTirabelli. Dutu mpengo retropical storm Henry riri kutarisirwa kuvhiringa zvakanyanya dunhu reNorth Carolina uye richange riine mvura pamwe nemhepo yakasimba. Dutu mpengo iri rinonzi riri kufamba zvakanyanya zvekudarika makiromita 110 paawa imwe chete. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mpengo iri richarova zvakasimba nzvimbo dzinobva muNorth Carolina kusvika kudunhu reMassachusetts. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi ndaita hurukuro negurukoto rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, kana kuti Shadow Minister of Labour muMDCT Amai Paulina Mupariwa.
Ndinoda kuti ndinofara uye ndinotenda President Douglas Monzora neutungamiri kungondikoshesawo kungondiona kuti ndinokwanisa kufana kubata ndakamirira gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, nekuti donzvo randinaro indinongotarisa ndikatarisa chiso chemunhu ndinoona kuti ndo panofanirwa kunge paine upenyu hwevanhu. Saka ndinonzwa kufara uye ndinoda kutenda President wangu Senator Douglas Monzora nekundipa kundiremekedza nekundipa chiga chekuti ndimiririre vashandi.
Makashanda kwenguva yakareba musangano revashandi, ndezvipi zvinhu zvamunoona sezvipengaidzo zvakatarisana nevashandi pari zvino muZimbabwe?
Ndinoda kuti ndofunga kuti mararamiro ari kuita vashandi pari zvino netingangoti gore rino gore rapera zvese. Mukatarisa totanga neicho chirwere cheCovid-19, vashandi havasi kukwanisa kuenda kumabasa zvakakwana. Vashandi havasi kukwanisa kuwana donzvo rekuti iko kunonzi kutestiwa, iko kunonzi kubayiwa. Haisi nyore kuchizonowana kubayiwa nekutestiwa kwacho, zvinoti nesei yatinoti access pachirungu. Number 2 inyaya yekuti idzo mari dzacho dzinotambirwa nevashandi hatichatenga chunhu, nekuda kwokuti munyika maakushandiswa mari dzakangoti wadei, iwo madhora yando angoshanda. Munhu wese ari kutengesa chero chino mustreet anokutaurira mari yemadhora. Saka kureva kuti dambudziko riripo nderekuti ivo vashandi vacho vanenge vasina mari yacho yemadhora. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yavanotambira haitokwani kuti kana kuti kuri kuda kuchinja pamusika mutema kuti izoita madhora, haitomboripo mari yacho iyoyo. Yatinoti mari zhinji dzinotambirwa nevashandi dziri pasi peyatinoti poverty tatam line. Tikatarisa kuti chero munhu akaenda musupamaketi kunotenga zvinhu, kana munhu achitambira 1000 ingave 3000, hapana zvinhu zvaanenge atenga, anongoona ngotenga 3-4 items. Ko kana ndatenga nemari iyoyo kuti mangwana ndinozokwira vanokwira nebhasi vachienda kumabasa, mamitero edzimba vanobhadhara nei, magetsi vanotenga nei, zvinongowanikwa zviri zvinhu zvakaomarara. Matambudziko mamwe acho ari kuwanika ndeyekuti munoona zvakare pane nyaya yatinoti tangowandidai ya sexual harassment pamabasa yatowanda zvakanyanya, nekuti tumabasa twacho turi kuwanika ndetwemakambaniwo mamwe anenge ari madikaya kuti munhu anenge ari wekambani pake apauya munhu akanga achida kutsvaga basa anowanika kutombotanga anzi tangawandida kuti ndikwanise kuti ndikutore pabasa kuti uive mushandi wepo. Chekupedzisira chiripo ndechekuti nhaurirano dzinoitwa dzatinoti dzetripartite negotiating forum hadzisi kukwanisa kuburitsa chivimbiso chekuti vashandi vange vaine kakuvinga, kana kuti yatinoti trust pachirungu, kuti kana tichinge vataurirana pawanikwe kuti zvatabvumirana ndozviri kuenda kunoitwa. Pari kungoramba pachingotauriranwa pasina yatinoti implementation yezvinhu zvabvumirana, zvinova zvinozokonzeresa kuti mumaindastry munoshandwa nemumabasa macho munoshandwa imomo kunowanika kwaane matambudziko ekuti nekuti zvataurwa zvaendwa kunotaurwa nazvo hazvina kukwanisa kuti zvibudirira, hazvina kusvika kumagumo kana kumupendero kwokuti vanhu vapedzerana nekutaura kuti kuti vanhu vakwanise kuwana kana iri mari kana zviri zvibatiso nezvishandiso anzo dzingave dzimba yatinoti manani humanitarian benefits aya hazvikwanisiki izvozvo nokuti panenge vasina kusvika kumapendero kwenyaya saka zvimwe zvezvimwe zvinhu zvine matambudziko yekuti yatinoti TNF tripartite negotiating forum chamber inoti vashandi vashandirwi nevamiririri vakwanise kunge vachiwana kutaurirana iko zvinosvika kumapendero enyaya.
Takatarisa basa ramuri kuita iri imi semudzimai matambudziko aya muri kutauraya anobatawo zvakadii vanhukadzi muZimbabwe.
Ngati kana tichitota kuti ukaona dambudziko richinzirudzika rikutambudza vanhu zvinotozoti iwaya matambudziko anotambudza madzimai vanobva vatonyanya tinoti tinotoita two times matambudziko nokuti munobva matarisana kuti kudzimba kwacho kunenge kusina chekutya kudzimba kwacho mari yacho inenge isina kudzimba kwacho takuti kune inonzi domestic violence iyai nokuti chekudya kana kusina mhiri shonga ipere musika kana mari isingakwani chekutenga chouviri zvinoreva kuti munhukadzi haakwanise kuwana zvaanokwanisa kunge achipiwa semunhu watinoti mudzimai aripo pakuti achengetiwe kana ari kubva mari kana isingakwani zvinoreva kuti bopoto nemvunga mupopoto nekukonana mudzimba kunoramba kwavepo nguva ino yakaomera munhukadzi kupfuura mumwe munhu wose apa ndobva ndabata nevakaremara kuti tine vanhu vanorarama neurema munyika vanhu ivavo upenyu hwavo hunobva hwatonyanya kuoma nekuti patinoti kupambara nekutsvaga kana iri nguva yatinoti yecovid ino zvakaoma zvinobva zvavaomerawo naivavo.
Imi muri shadow minister muchange muchishanda sei nehurumende mukugadzirisa matambudziko amuri kutaurai?
Chekutanga ndechekuti handina kumbogara ndamboregedza kuramba nichitaura nyaya dzevashandi kana mudare reparamende nderekuti ticharamba tichipakurudziro yekuti yatinoti tripartite negotiating forum ngaitaure zvinhu zvinooneka zvinobatika zvinobva zvati vanosenzerwa vatinoti maemployers vashandi vanoshanda vatinoti maworkers nevanomiririra vakwanise kunge vachivimba nekuti zvinenge zvataurwa imomo zvinonoitwa nevese vanhu ava yatinoti commitment to implement zvabvumo. Chechipiri ndechekuti mishonga yecovid nepanotestiwa covid zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nyore kuitira kuti ava vanoenda kumabasa vakwanise kuzviwana nekukasira. Zvifambiso zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa kuitira kuti vashandi vawane chekufambisa. Uviri yatinoti mari yacho inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichizobhadhara chekufambisa vashandi vanofanirwa kuwana yatinoti living wage. Ndosaka paenda bata kuti mari yacho haitokwani kutenga nokuti kare taiti mari my pay does not take me home saka nazvino ndosva ichitungori nokuti mari kana idzo saka tichaita zvakanyanya yatinoti dialogue yakanyanya naminista vehurumende vanomirira zvavashandi nevekomisheni yepublic service kuti maconditions of service evashandi ave ambirwa vawanise zvokushandisa kana zvikwereti zvemota zvikwereti zvokutenga dzimba kana kungovakirwa dzimba vopiwa atinoti mabhonzi ekumabhengi aya kuti panozobuda munhu iyeye kubasa akwanisika achingowanawo yatinoti a roof over their head.
Avo vanga vari gurukota rezvavashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti shadow minister of labour muMDCT amai Paulina Mupariwa vachitaura vari parunhare muchirongwa chino chamapiwa neni Ray Choto ndakamirira mumwe wangu Marvelous Musvakanyauye. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tatiregai timboteera mhuri yevashona iri muKenya iyo takambokurukura nezvayo mwedzi yadarika mushure mekunge hurumende yeKenya yatanga kuvapa magwaro ekuti vange vari zvizvarwa zvenyika iyi. Musakanganwa kuti mhuri iyi kana rudzi rwevashona urwu rwakabva kuZimbabwe kare kare kumakore angadarika makumi mashanu apfuura, asi muKenya vanga vachiri kucherechedzwa sezvizvarwa zvenyika iyi. Asi hurumende iripo iye zvino yakashandura zvine izvi, yakatanga kuvacherechedza serumwe rudzi rwezvizvarwa zveKenya. Tabata mumwe wevakuru vemhuri yevashona vaOliver Muregerera.
Haizvinei ndodaira kuti danho raka vachazotorwa vari kupedzisira zvakaitika kuti vanhu vachipuwa zvitupa izvi nezvi vanhu vese vane zvitupa kana munhu nemunhu pachake changosarira ndechekuti kana achida kutora pasipoti anongotora izvi neizvi kana zvokuti munhu atange kuitawo bhizimisi rake zvingangokwanisika nekuti vanhu izvi nezvi vasununguka chaizvo chinhu chikuru chikutifadza ndechekuti izvo vana vasimba chaizvo kuenda kuzvikoro ende vana vari kumbasa zvinofadza chaizvo.
Kuwaniswa kwamaita zvitupa kunorerutsa zvakadii nyaya dzemagariro enyu? Nokuti tainzwa muchichema kuti mune muchisarurwa nenyaya yekuti hamuoneke sevanhu vemuKenya. Zvashandura zvakadii magariro enyu?
Magariro edu kana kuti upenyu hwedu nekuda kwokuti pane rubatsiro rwaiiswa nehurumende rwafanana nemabhasaris ekuti vana vadzidze nemari dzaipiwa vanhu vavanhu vakuru zvanga zvisingakwanisiki izvozvo kuti zviitike nepamusana pekuti munhu kana usina chitupa hauna mabatsirwo aunoitwa. Zvino iye zvinoizvi zvava nemukana wakanaka wokuti zvinhu zvese izvozvo zvaakukwanisika kuitika. Chechipiri, vana takukwanisa kumiririra vana zvakanaka kuti mwana adzidze dzidzo yake isapedze. Tinodaira kuti zvaakufadza paupenyu nekuti upenyu hwachinja chaizvo.
Iye zvino vanhu vese vakapiwa here magwaro uye vakawana here zvitupa vese?
Aiye zvino vanhu vese vakawana zvitupa. Iye zvino hatidairi kuti pachine problemu yatiinayo. Tinodaira kuti hurumende yakameka shuwa kuti munhu nemunhu awane chitupa chake mumaoko kana musi unouno. Ndinodaira kuti kwakanga kuine seremoni yakanga iripo yekutambiswa zvitupa iri yakamiririrwa naminister of interior. Ndiye akamiririra kuti vanhu vape vanhu zvitupa. Rakava zuva rakaswera vanhu vese vari ikoko vachitambira zvitupa. Wanga uri musi wa28 mwedzi wapera uyu. Tine tariro huru yekuti upenyu hwedu huchatinakira kana iye zvino chakwanisawo kuti tizvimire mire nekuitawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvaka upenyu hwedu zvinofanana nekuti kana kukwanisa kupachesawo nzvimbo dzekugara, kutenga nzvimbo dzekugara nekukwanisa kubvawo mabhizimisi atinokwanisa kuita.
Vakawanda vanoshamisika vamuregerera kuti patinotaura nemi pachirongwa mune muchidedemura rurimi rwaamai. Muri kudzidzisawo here vana venyu rurimi irwo rweshona rwekuZimbabwe?
Rurimi rwedu rweZimbabwe haruna kukwanisika kuti rupere pavana vedu. Vana vedu vari kutaura zvakanaka rurimi rwedu rweZimbabwe vese. Hakuna munhu akarasa rurimi rwaamai. Ndodaira kuti ndochinhu chinofadza ichocho. Kana dai kuri kuti ari mwana munokwanisa kukurukura naye usingatongozivi kuti akaberekerwa kuno anenge achingotaura rurimi rwo.
Totarisawo denda recovid-19 vamuregerera. Mati mawaniswa here mukana wekubayiwa nhomba yekudzivirira denda iri?
Tanga tisati takubayiwa nekuti vanga vachiti vanhu vanofanirwa kubayiwa vanhu vanenge vaine zvitupa. Saka naiye zvinoizvi takatofonerwa tichitsanangurirwa tichinzi pari kuuya madoctors vanofanirwa kuti vauye vazobaya vanhu vedu.
Ndinotenda zvikuru vamuregerera tumakorokoto.
Aiwa tatese.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera vanove mumwe wevakuru vemhuri yevashona vagere muKenya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ataura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yegukura hundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere checovid-19 choramba chichinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.